very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 18th, 2022. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we're looking at the increase in child abuse cases in the country. This week, there was public outrage over reports that police arrested suspects accused of raping and impregnating minor girls. A 9-year-old girl tested positive for pregnancy at Bindura Hospital Wednesday after the intervention of concerned teachers. Another 9-year-old girl gave birth to a baby girl in Bulawayo last week, while an 8-year-old girl in Macheke told the court that she was raped by her father, her brother, a family a member, and a neighbor. She told her mother about the horrifying incident, but the mother did nothing to help her daughter. She then said the mother is also being accused of sexually abusing her 11-year-old son, who is the brother of the 8-year-old girl. And a 17-year-old girl in Matabeleland died a few days ago after giving birth to twins. Last week, there are other cases that may have gone unreported, says rights groups. Nasi tiri kutarisa nyaya yedambudziko yekubhinywa kwevanasikana vasati vabva zera. Izvi zvinotevera kubatwa chibharo kwevasikana vaviri vane makore mapfumbamwe. Mumwe akatsununguka mwana, mumwe ane pamuviri pane mwedzi mitanhatu. Mumwe musikana ane makore masere anonzi akaudza dare rekumacheke kuti akabhinywa nababa vake, hanzvadzi yake, hama pamwe nemuvakidzani wake. Musikana uyu anonzi akaudza amai vake nezvedambudziko rake, asi amai vake havana kumubatsira. Dare rekumacheke rakanzwawo kuti amai vemusikana uyu vakambunyikidzawo mwanakomana wavo ane makore 10 chete. Mukomana uyu ihanzvadzi yemusikana waakabhinya pamwe chete nababa vake nemuvakidzani pamwe neumwe wehukama. Mapurisa anoti akasunga vose vakapara mhosva idzi. Panguva iyo masangano anomirira kodzero dzevana nevanhukadzi achiti ari kushungurudzwa zvikuru kuti vanasikana vasati vabva zera vari kumanikidzwa kuita zvepabonde mune dzimwe nguva vachibata pamuviri. Pane mumwe musikana ane makore 10 akafa mushure mekusununguka mapatya. Our reporter Ezra Sibanda caught up with the mother of the late 17-year-old girl Confidence Musimanga of Makokoba, who died a few days after giving birth to twins at Mpilo Hospital. Let's hear from Ezra.
Mntwana wangu aizvichera hamba laisibhedhlera sibhedhlera kubati mnlovemezi operationo vakavona vamapinzi ngadhinuto zangu vakatanye 10 kuzvetiyeti vakoreki mari vampini vangaipatani ndakatesi $40 vakuya 10 kuzvetiyeti vamuoparata vapfuma vana pfume last week friday sibhedhlera Monday, I will Tuesday, I will say I will review the
clinic.
Wednesday, let's say, Tamba Maja would turn it to this father, pointing man, Mamma, singene ke tindeni lokungwe kwashaba kutsula watu vachinita namanga ayo kandinja achanga
wow sorry mom unta nokuqala
emuka
lo nto namanga
ngaba yithu ubuye ngicane ukuthi kule site
lapho sala lo bani
sala lo mawa bese sala sithu sizintanda sasifela wabazali sithu kancane
lapha ke laba lebe umntana akho la ebengenzi ubaba abantwana amathinzi awubazi ubungakwazi wambona selesisu phela umntwana
ngazama ukuthi ngihlale laphansi akhulume ndila bona ukuthi ngakuthi enxa yezijele ngalokhu engiphumala kakhulu kuzagcina kumbulala ngihambale nginabula ukuthi mhlawumbe usengagula gcine ngasezisekela kunjena ngathi lokho uNkulunkulu azathi ukuthisileyo
So na abantwana nabanga
bakhona endlini
bakhona bendlela amathweni ngamafana mankazana amabili mankazana banjani bona empilweni yabo
bebengakatshengise itokleni but bayakhala kakhulu akwazi
bakuyini abasuthi so banikana
khona lapho kulobunzima khona ngoba kubendlela bathi sibathenge kuchago imali yangkumchago lwangkhona luyadlula.
Ezra also spoke to a neighbor of the late girl who died after giving birth to twins, Jakamai Ngube. Let's hear what he had to say.
Because now, I'm not going to be able to do this. So encane njalo unina wakhe laye akala lutho umuntu ophila ngokuthengisa phezu kwesituation enjalo ube vele selebhede kathi ngcono ngoba kade inkulu ukuthi loo ntombazana layo uzafunza kwenza njani ukugijima labanye azincedisa athi kuthengisa but nxa sokubunje sokuba ngumthwalo phezu komthwalo ovele kade vele laye engike awenelise kubuhlungu kakhulu yikuyizwa ngisithini esikhathini esinje uyawuthola ukuthi umuntu eyathi nxa ikhangela i-situation enjengayona leyo abe sebona ingazani isolution yokuzinani but siyabonga ukuthi empilweni asikho konke ukuthi okuphathisa umuntu yimali kuphela kuningi okuphathisayo.
That there was our reporter Ezra Sibanda speaking to the neighbor of the deceased, Jikanai Ngube. He was recounting what happened to the late 17-year-old who died after giving birth to twins. Before we go to our guest, please let's take a look at what is going on at the FIFA World Cup 2022 in Qatar. Starting this Sunday in Doha, Qatar, VOA News' Emmanuel Jules gives us this report on what is going on in the World Showcase in soccer. Let's take a listen and a look.
It was less than 15 days before the start of the tournament that the public discovered the new jersey. Equipment supplier One All Sport was chosen by the Cameroonian Football Federation to dress the national team. In Yaoundé, the supporters were quick to take over the shop dedicated to the sale of this jersey.
We are already buying it to praise the effort that has been made to bring us the Cameroon shirt before the World Cup. So it is a pleasure for us to see it. And we still have to encourage that effort and be the first to come and buy it.
Last August, the Cameroonian Football Federation terminated a contract with equipment manufacturer Coq Sportive. The case between the federation and the supplier is pending in court. The issue caused confusion among fans before the start of the World Cup.
I waited because there was too much turmoil. Fortunately, the president of FICAFOOT, Samuel Eto'o, located people today, and with the support that I have for the Lyon, even the new president of FICAFOOT, it was absolutely important for me to come and buy a jersey first today. So I am very proud. The jersey is beautiful. I call on my Cameroon brothers and sisters to come and buy this jersey. It is really beautiful. It does not look like anything we have had before.
To reassure the supporters, the president of the Cameroonian Football Federation, Samuel Eto'o, kicked off the sale of the new jerseys in the presence of David Mandelson, president of the equipment supplier One All Sports. That day, neither the president of Cameroon Football Federation or the top management of One All Sport wanted to speak to the press. But in a later interview on local television, Samuel Eto'o revealed that One All Sport will pay 1 billion CFA per year to Cameroon Football Federation. Eto'o also set the technical framework for the Indomitable Lions aimed at helping the national team bring the trophy home.
I think going to a World Cup, you have to be ambitious. I don't think we just go to a World Cup to participate. We go there to, our ambitions are big. And before talking about the end of the World Cup, I think we have three important games to play, which we are more focused on that. We have to go game by game and not to be dispersed. I think that's the best way to abort the competition.
The Cameroon Football Federation has recruited 200 supporters and mascots who will support the Indomitable Lions in Qatar. For Emmanuel Jules and Tap, I'm Vincent McCorry, VOA, Washington.
Please, let's take a short break. Don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. While raping minors is common in Zimbabwe, there has been no known cases of 9-year-old girls falling pregnant as a result of rape. Authorities in Zimbabwe say more than 20,000 girls dropped out of school last year because of pregnancies. To discuss this issue, we are joined. We are still waiting for our guests, but we are expecting to be joined by Ekenia Chifamba, the director of Shamaria Manaskana, also Sekuru Prince Sibanda of Zinata, and Magodonga Mahlangu of Woza. But we will be getting in touch with them shortly. But in the meantime, let's go to our Facebook pages to see what you, our listeners, are saying. I will start off by going to VOA Shona, and I just try to see whether there are people there that are live streaming with us and what they are saying. Tinoona Mfundisi Richard Moyo vanoti uye futi madzimai ngaangwarire pae pamunodanana nevarume muine vana venyu. Please, I understand that we have one of our guests who have just joined us. Makadi amai Ekenia Chifamba veshamwari yemwanasikana.
Hello, Madalas, wakadi yako.
I want it. Wadi murukunzwa nyaya iya yanetsa. Imise sanga norwira kodzero dzevanhu. Murukuona kuti zviri kufamba sei munyika tichiona nyaya dzakadai dzichibuda. Dzevana vari kubatwa chibharo, vamwe vari kuwanikwa vachimitiswa. Vane makore anosvika kune mapfumbamwe. Kana mamwe vatiri kutonzwa pari zvino vari kutaura mumakoti kuti vakawanikwa vachibatwa chibharo nedzinza rese.
Tiri kubatsikana zvakanyanya isusu sevanomiririra kodzero dzevanasikana nekuona uwandu hwenyaya dzevasikana vari kumbunyikidzwa pabonde. Tiri kuona kuti mumasvondo adarika yakaona nyaya dzakawanda dziri kubuda mupoto dzemumhepo dzichibuda munhau dzakasiyana siyana dzekumbunyikidzwa kuri kuitwa vana vasikana. Tiri kuona zvakare kuti izvi zviri kuitika zvichiitikira nehama dzepadyo dzinosanganisira vabereki. Takaona nyaya yekumacheki yakatirwadza zvakanyanya, dzinosanganisira hama dzepedyo kuru vana baba mini nehanzvadzi. Asi tiri kuonawo zvakare kuti nyaya idzi dziri kuitika mune dzimwe nzvimbo dzekunamatira. Bumbiro remutemo rakatiitira zvakanaka, rikatendera munhu wese kuti anokwanisa kunamatira kwaanodira. Asi toona kuti kune vari kutora mukana iwoyo kumbunyikidza zvakare vanasikana ava. tiri kurwadziwa nekuti nharaunda zvakare dzakutidzosera kumashure nekuda kwekuti kare taiziva kuti mwana ndewemunhu wese asi nharaunda dzakuita sekunge dziri kuisa mumapapiro vapari vedzimhosva ava nekuti ndiyoka vari kufanira kunge vachichengetedza vana kana mubereki akubata mwana chibharo kana baba mukuru akubata mwana chibharo kana mupfundisi vaakubata mwana chibharo zvozodii toona futi kuti mune dzimwe nhau zvinenge zvakutaurwa zvichinzi kurodzwa kwevana tisu tobvunza kuti kuve chinonzi kurodzwa kwevana here kana kuti kutori kubatwa chibharo kwevana ende vana havasi kutarisa nyaya iyi kumativi ose haisi nyaya yekungobata pamuviri chete haisi nyaya yekungoti vana havari kufa vakazvitakura tarisai nyaya dzakadai sezvirwere cheutachiona hweHIV and AIDS nyaya dzekubatikana mupfungwa dzemental health nyaya dzemaobstetricians dzatinonzwa zvitaurwa nezvadzo vamwe vacho vakuzopedzisira vachizviuraya vamwe vacho vakuzopedzisira vachitora zvinodhaka inyaya dzekuti vana ramangwana ravo rakukanganisika mazela tiri kutaura nyaya dzeagenda 2030 tiri kutaura nyaya dzemaSDGs tinomhanyidzana nadzo sei iyo vana vedu vasikana vachimbunyikidzwa zvakadai iye tiri kufara mitemo
imbobatei makadaro tinoda kutora live caller tine live caller vari kutifonera hatimbonzwa pamwe vanenge vaine mibvunzo yavada kubvunza hallo caller makadi yenyu aiwa tiri wadi taurai tinzwe pane mibvunzo here yamungada kubvunza
mibvunzo iripo zvayo
ehe taurai tinzwe
mibvunzo yandinawo nhasi noni ndokumbirawo kuziva kuti ko tiri kuita kuti vana vadiki vakurumidze kuroorwa uye vana vadiki vanhumburiswe ma9 years ma13 years ndingada kuziva kuti tiri kunyanya kukonzeresa izvozvo ringavasii
aiwa tinotenda regai tibva tabvunza tine munyarikani vedu vari pano amai Ekenia Chifamba muri kunzwa kola ari kubvunza kuti ko chii chiri kunyanya kukonzeresa dambudziko iri rekuti tione vana vanoita ivo makore anenge mapfumbamwe vachinzi varodzwa kana kuti vawanikwa vachiita zvepabonde
Waita hako mazela tiri kuona kuti zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyaya dzatasangana nadzo dzatanga tiri kutaura dzaitika kumativi akasiyana siyana taona nyaya dzekuti vana vari kurodzwa hatingati kurodzwa nekuda kwokuti kumbunyikidzwa kwevana vana havasi vanhu vakuru zvimwe zvacho zviri kuitika pautama pachidzivano pavabereki chaipo chaipo pamwe pacho taakuona kuti pamwe nekuoma kuri kuita zvinhu pamwe munhu anenge aenda akanotaurirwa kunzi ukabata mwana wako chibharo ukavata naye unokwanisa kuwana pfuma tiri kuona zvakare kuti kune vanhu vakuru kune dzimwe nzvimbo ndakamboshanya kuenda kumatebelelen south uko mumasvondo adarika vana vari kutorerwa pasi nekuda kwekuti vanenge vachishayiwa mwana ari kutsvaga chouviri chokudya mwana ari kutsvaga chekuendesa kuchikoro munhu mukuru pamwe ari kuita zvezvicherwa anouya kumbunyikidza mwana achimutambidza neruoko rweruboshwe mari ruoko rweruji ruchimudzvanya kuti ambunyikidzwe mwana atadze kubuda pachena saka zvinhu zvakawanda zviri kuitika kwozoitawo dzimwe dzikereke dziri kumbunyikidzawo vana tikaona nyaya dzakabvirira gore rakapera dzana ana machaya dziya nanhasi tiri kuramba tichidzinzwa dzevana vari kufira panzvimbo dzekunamatira vachibara vatorwa nevarume vakuru kwavari chitenderowo ichocho chinenge chichidhonza asi nini pandoda kusimbisa ndepekuti vana vana vanhu vakuru vanofanira kumira panzvimbo dzavo dzekuchengetedza vana tingave vabereki tingave vanhu vemunharaunda tingave vana baba vemunzvimbo tingave vatungamiri tinofanira kumira munzvimbo dzedu torega vana kuti vange vari vana nekuti hatinganongedze munwe nekuti vana ava vari kumbunyikidzwa vari vadiki
You spoke about, you know, there are laws in place to actually protect the rights of minor girls, but why do you think these laws are not being used in Zimbabwe currently?
we are privileged as a nation to be a signatory even to international policies that are there. We know Zimbabwe has so many, and these include the Education Amendment Act. We know there's the Marriage Act. We know there's also the Constitution, which is quite sound, and protecting both the boy and the girl child. What I've also realized is that I think there is a missing link or a gap that is there in terms of the implementation part. Because the times we realize that just the enactment of these acts, then there is no proper monitoring of how they are being implemented. Let me take, for example, the Education Amendment Act.
Yes.
Yes, we were so elated, you know, when it was approved and passed for implementation, only to realize so many gaps that are at hand. Remember, some of them are coming from childhood, I mean, backgrounds where their child had their families. Mm-hmm. When you give that, there is no one to take care of a child whilst you go back to school. Remember the story that made headlines, where a grade 7 pupil gave birth whilst in the exam room. You have no choice but just to go there and write. Otherwise, you know that you might not get another chance. And then we also have issues around stigma. Parents who don't want their children to be associated with these dead apples, as they call them. And then some teachers in certain schools who are not fully aware of what the Education Amendment Act entails, which also comes through as a challenge.
Please hold on there. Maisibata chifamba chimbo bata ipapo tawana sekuru vanga vatata kamirira sekuru Sibanda, sekuru Prince Sibanda veku zinata tutakumbonzu kwa kuti tokuchinga miza ipa pachirongwa sekuru Sibanda. Aiwa atiri wadi tafara chaizu kuti makwanisa kupinda pachirongwa. Pane nyaya ya neta nyaya yeku wani kwa hiko tichuona vana vasati wa vazira vangwane makura akadaise mapfumbamwe vachinzi varu kubatwa chibaro neve ukama zvinosanganisira vana baba ne hanzvadzi na vana sekuru vozo wani kwa hivo nyaya dzichizo buda dzava kumapurisa. Imi zviri kufamba sei, pane chivanhu here chinoenderana nezviri kuitika izvi?
Hakuna chivanhu chinotendera zvinhu zvakaita saizvozvo. Tingati izvizvi hakuna tsika dzedu dzechivanhu dzotendera kana kuti mwana anga achitorwa kuti 9 years kana kuti kugumitsa. Ende izvozvi kuitika izvozvi, isu tingati sesangana nevanhu vechivanhu we are custodians of culture, tiri matraditional elders. Tsika dzakaita saizvozvo dzinotinetsawo kuti zvoshanda sei, hatina unhu hwakaita saihwohwo. Ende mhosva zvinoitwa nevanhu ivavava teida kuti vatopuwa mutongo mukuru chaiwo chaiwo, nekuti hakuna kuti mwana ungatore mukadzi wako, mwana womuita mukadzi wako, hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo.
Asika sekuru, tinoona munyaya dzimwe dzatiri kumboverenga mumadande emutande mune vamwe vari kubuda vachinzi vakaenda kunoromba. Hazvisiri izvo here zviri kuitwa nevanhu kuti vanenge vaenda kune vamwewo vanoita zvekubatisira zvemishonga izvi, vosvika ikoko vachinzi ita izvi neizvi, vozowanikwa ivo vaakubhinya vana?
Mashoko ekuromba ariko zvavo mutsika tiona pakasi, ukatarisa munhu wacho vamwe atori murombo anototyisa kuti vamwe haana kana dhongi, asi ndiye munhu akapara kosha yacho iyo iri kupona ipapo. Saka mashoko ekuromba kana tichiona rochiva mweya usina kumira zvakanaka, kana tichitarisa mutsika dzechivanhu hatitore kuti tingapembeze kuti baba otora mukadzi mumwe mwana wako womuita mudzimai. Hakuna chivanhu chinotendera zvinhu zvakaita saizvo. African traditional religion hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Kana wakaita makunakuna unototongwa une mhosva nyika dzedu dzichiwana saka atizvipembe dzisizvozvo dzezvinhu zvakanaka.
Aiwa batai makadaro sikuru, regai timbotora kola. Halo kola, makadi yenyu? Tete mafelas tiri raiti taurai tinzwi.
Ndanzwa kuti nyaya ya erukutaura nyaya yenhangirikini yechild abuse.
Ehe.
Ndimwe zvinhu zvatinobatanidza nenyaya dzemagender based violence, nyaya dzemagender based violence. Tite zvinhu chinhu chinonzi child abuse hachizi chinhu chakanaka. Munoona kuti chinhu chinonzi mwana chinhu chipo chinobva kuna Mwari. Saka mwana chinofanira kuti chibate zvakanaka. Zvasa chinzi mwana anokudzwa necommunity handiti. So gender based violence haitangiri mubhajeti. Inototangira kubudikidza nechimiro chenyika kuti nyika inokoshesa sei maraiti evanhu, maraiti evana.
Okay.
Zvinoita ndezvekuti kana for example vana vachibatwa nenzira dzisina kunaka, kune vacho vanenge vachiita zvinhu izvozvo vanofanira kuti paitwe patirwe matanho akasimba, mutongo wakasimba unotova example kune vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadaro. And then the other thing, zvimwe zvinhu zvatingakwanisa kuprojecta vana dai kuri kuti nyika yedu zvinhu zvinokwanisika, tine maresources ekuti zvikwanise kuita zvinhu zvakadaro, kuti kutova mahuman rights lawyers vakwanise kuita macommunities avanenge vanenge vachiita each and every village or
aiwa tazvinzwa zvamataura mukoma vari pasouth africa. Thank you so much. Regai tiende kuna mai Chifamba. Regai tinzwe kwamuri manzwa zvataurwa navasibanda sekuru Sibanda vekuzinata panyaya iyi. Tichibvunza panyaya iyi, pindiraiwo ipapo mutipe pfungwa dzenyu dzekupedzisira.
Waitako mavelas, ndafara kuti sekuru vataura mashoko makukutu ekuti pachishona chedu avatokurudziriwo kuti nyangwe dai vanhu vari kuda kutsvaga kurarama kana kubudirira nenzira dzechivanhu vangaende vachienda kunoshandisa vana. Ndafarira zvakare mashoko atairwa nomutauri kuti vana chipo chinenge chabva kuna Mwari, nekuti vana tinofanira kuvatendera kuti vaite vana vasave vanhu vakuru. Saka tarisa imoni kuti iwe munhu mukuru ukatakura pamuviri kutambudzika kwaunoita wakakatakura, kana kuti ukanzwa kuti warekudwa nemwana uchimubara zvinokurwadza sei.
Regai tichikubatai ipapo nekuti nguva yedu timbopa sekuru Sibanda. Sekuru Sibanda, taurayiwo mazwi enyu ekupedzisira tibva tavhara chirongwa.
Tingati tsika dzakaita zvaibvunza isusu vevanhu tingati tiri vamacustodians eculture, hatikurudzire mweya wakaita saiwoyo kuti tsika dzedu taitoti vakunakuna kana uiwawo baba wekuti unotora mwana wako. Hakuna zvakadaro nguva kudai, hatikuziva kuti kudai kutambira here kwokuti pane tinoitwa brainwash ndizvo.
Aiwa, tinotenda sekuru Sibanda, nguva yedu ndo yaita zvisina kumira zvakanaka. Thank you so much. Time is not on our side. Thank you to our guest Amai Ekenia Chifamba, the director of Shamwari Yemwanasikana, and Sekuru Prince Sibanda of Zinata. We're also expecting Magodonga Matlang of Oza. But till next time, I hope that she'll be able to join us. And thank you to all our callers who managed to call in. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good night and a great weekend ahead. And don't forget, soccer starts in Qatar on Sunday. So see you at the FIFA World Cup on Sunday.